hongu idambudziko rakakura chaizvo nokuti Zimbabwe haina enough foreign currency to cover maneeds ayo ese. Saka hongu munenge makuzoti henyu tombomirira kuita izvi, tichimbomirira kuita izvi, asi chiripo ndechekuti hatina enough foreign currency yokucover maneeds edu ese. For instance, munoona zvichinzi iko zvino ichwazwa ngenews kuti mari yanga ichiiswa aside yokutenga petrol nediesel mafuels has jumped up from 10 million per month to 20 million per month. Now, iko zvino tichiri nani nokuti tichiri kuwana imwe mari iri kubva kutobhako. But kana mari iyoyo ikazongopera, richatoita dambudziko chairo chairo.
Iyo RBZ inosarudza sei makambani anonga achipiwa mari nguva iyoyo toti pasvondo ipapo?
Vanotongoona impact yekambani iyoyo paekonomi. For instance, pakamboitika about 3 weeks ago, fuel yakamboshota. Zviya zvokutoti maqueues pamagarages haakutotangisa zvakare. Then I'm sure ndopayakazojamba the amount of foreign currency allocated ipapo from the 10 million to the 20 million a month.
Tinonzwa kuti mari iri kunetsa asi iri kuwanikwa pamusika mutema, iyo maUS dollar. Zviri kufamba sei?
Izvozvo ndo zvatingatoda kutozivawo chaizvo chonga, because zveshuwawo ukaenda panzvimbo dzinotozikanwa kuti uku ndo kune mari yachoko, unowana chero amount yaunoda unoiwana. And yet mubhengi iko zvino izvi, kana ukaenda kubhengi kuti ndipewo mari, vanhu vari kuwana kuma $20-$30 ikokoko pamunhu. And dzimwe nguva ruzhinji rwacho uchitongoudzwa kunzi nhasi hatina chinhu, and madollars atiri kutaura aya ndeemabond coins, haasi emaus dollars.